manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikumi 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Izvozvo zvatiri kutaura izvozvi vari kutoannounza maresults kana kupa maresults eelection yam 2024. Yes, pagara pane kutaura.
Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Commission inotungamira sarudzo muSouth Africa yeIndependent Electoral Commission kana kuti IEC yazivisa veruzhinji zvakabuda musarudzo zvakaitwa munyika iyi nechitatu chadarika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vasvika muSeoul kuti agure South Korea kumusangano wemazuva maviri weKorea Africa Summit uyo unonzi uchatanga nechipiri. Akafanobata chigaro chemurayiridzi weZimbabwe Warriors Jairo Stapera anodoma vatambi vachakwikwidza makwikwi emukombe weCOSAFA Cup achatambirwa muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission inotungamira sarudzo muSouth Africa yeIndependent Electoral Commission kana kuti IEC yazivisa veruzhinji zvakabuda musarudzo dzakaitwa munyika iyi nechitatu chadarika ichiti bato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC ndiro rakakunda richiteverwa nebato reDA kuchizouya idzva rakaumbwa nevaive mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma reUmkhonto weSizwe kana kuti MK. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kukunda kweANC uku hakuna zvikuru zvakunoreva sezvo bato iri risina kukwanisa kuwana mavhoti anoripa kodzero yekuumba hurumende riri roga. Izvi zviri kuuya panguva iyo rimwe bato rinopikisa reMK rakanyorera kuIEC richida kuti imire kuburitsa zvakabuda musarudzo richiti rinoda kuti nyunyuto dzaro dzekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka dzitange dzagadziriswa. ANC yakarasikirwa neuwandu hwezvigaro kekutanga mukati memakore makumi matatu kubva South Africa yawana kuzvitonga kuzere muna 1994 zvichireva kuti yave kumanikidzwa kuumba hurumende yemubatanidzwa nebato kana mapato anopikisa anosanganisira reDA, EFF kana iro reMK izvo zvinonzi nenyanzvi mune zvematongerwo enyika zvinogona kurimanikidza kushandura matongero aro. Ngatinzwe hurukuru yataita nenyanzvi inongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheUNISA muSouth Africa uye vachitungamira sangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Edima Hembe pamusoro pezviri kuitika muSouth Africa.
Izvozvo zvatiri kutaura izvozvi vari kutoannounza maresults kana kupa maresults eelection yam 2024. Yes, pagara pane kutaura kuripo kunzi pane zvimwe zvakasa zvanatsa kugadziriswa asi chandakwanisa kuona ndechekuti kune South African Human Rights Commission yati election yakaitwa pajekerere. Ndaonazve mazhinji maobservers maaccredited observers vanoti election yakaitwa largely free and fair. Saka zvinoratidza kuti vazhinji vari kuti zvavo yes kwava kune zvimwe zvainetsanetsa asi election yakaitwa free and fair and zvaido zvevanhu zvinenge zvakabuda.
Tiri kuona kuti zviri kuitika izvi panguva imwe chete paine mapato anosvika makumi maviri nemashanu kana 25 kusanganisira MK vanga vachiti dai kudziviswa kwezvakabuda musarudzo kwambomiswa kusvika nyunyuto dzavainadzo dzekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka dzagadziriswa zvinosiya papi nyunyuto idzodzo.
Constitution yeSouth Africa inototaura kuti kana une chinyito chako unofaa kudini. Mataurirwo azvinoitwa nevanoziva zvavo zvomutemo vanoti hazvimisi kutaurwa kwema results nekuti handiti kana even results akataurwa kana ausingadi unogona kuenda ku electoral court electoral court inobva yagadzirisa kana zvakona zvinogona kuiswa futi kumberi nematarenzi mosva saka hazvimisi kutaurwa kwema results haungati musataura mazavu kana zvandoda zvisipo ndomataurwa zviri kuita kuti handiti vanotaura zvavanazvo asi kana umwe ane muono wake kana kuti pane zvakashata unongoenda kaku electoral court electoral court yozotaura zvakataurwa necommission zviya hazvina kumira zvakanaka izvo ndezvizvi zvobva zvongogadziriswa
pane zvingashanduka here mukudaidzirwa kuri kuitwawo zvingatarisirwa nevanhu kuti zvingashanduka
zveshuwo vari kutaura maresults izvozvi kana kuti zvabuda musarudzo izvozvi asi zvabuda musarudzo zvinotozikanwa nekuti kwese ku 9 provinces vaitoziva maresults aibuda ipapo ipapo paingoverengwa achibuda pabhodha achivengwa achibuda pabhodha manewspepe aitotaura saka zviri kutaurwa nhasi hazvina kumbosiyana nezvatagara takaona nezuro nokuti vaitotaridza maresults ndozvimwe zvetinoona sokuti zvinhu zvakakosha hazviiti kuti vanhu vapokane kana kuti varwe nokuti vanhu vanenge vachitoonawo kuti maresults arikufamba sei arikufamba sei yatinoti iyo transparent jekerere saka handifungi kuti zvichasiyana zviri kuitwa izvi ndeya yatinoti official announcement official announcement yakakosha nokuti kubva panongotaurwa kudaro South Africa vane mutemo wokuti pamazuva 14 ndopachafanira kugara first parliament saka kubva zuva ranhasi totanga kuverenga mukutanga mangwana parliament inofanira kugara pasi yosarudza mutauri weparliament yobva yasarudza futi president wenyika
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheunisa uye vachitungamira sangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Edi Mahembe vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanonzi vasvika muSeoul guta guru reSouth Korea kumusangano wemazuva maviri weKorea Africa Summit uyo unonzi uchatanga nechipiri vamunangagwa vanonzi vari kuperekedzwa kumusangano uyu nemakurukota anoti rezveupfumi muzvinafundo Mutule Ncube rezvemamiriro ekunze Dr. Stembiso Nyoni pamwe negurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuka pamwe nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo mutungamiri wenyika vanonzi vachibva kumusangano uyu vachabva vaenda kune mumwe musangano weSt Petersburg International Economic Forum kuRussia bazi rezvekuburiswa kwemashoko rinoti misangano miviri iyi ichapa mikana kuvatungamiri venyika dzepasi rino nevemabhizimusi kuti vazeye nyaya dzakakosha dzine chekuita nezveupfumi pamwe nekutengeserana munyika dzavo nyika 47 dzemuAfrica dziri kutariswa kupinda musangano weKorea Africa Summit uyu mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo
hapana chakaipa kuti vatungamiriri venyika vaendewo kunoonana nevamwe vatungamiriri vedzimwe nyika vachigara pasi vachionesana pamwe vachisimbiridza ukama hwavo kana pane zvibvumirano zvinoitwa zvemabhizinesi kana matongerwo enyika kana upfumi vachinyorerana pasi asi chatinoona chiri kuitika neAfrica chinotitambudza ndechekuti tiri kuona dunhu rese reAfrica ratingati continent pachirungu vachungamiridzwa nemutungamiri umwe chete kunyanyanyanya vatungamiriri vekunyika dzakati budirirei vava kunana UK, United States, kunana Italy, kunana China, kunana Russia yezvotava kunzwa vaenda kuSouth Korea
asi pane chakaipa here vambofana
tiri kuitwa sekunge Africa iri kungomhanyiswa nevatungamiriri vedzimwe nyika uyai kuno votomhanya vese vari 54 kuenda ikoko vondoonana nemutungamiriri umwe chete ari kuvamhanyisa tinobodi kuona pachinzi Zimbabwe Europe Summit Zimbabwe yodana vatungamiri vese vemuAfrica vomboya muno muAfrica muno muZimbabwe vosangana navamunangagwa vachiunganidzwa vachiudzwa nekunaka kweZimbabwe upfumi hwatinawo mikana iripo ungave mabhizinesi ungave mumigodhi kuti zvicherwa zvedu ungave mukurima vese vatungamiri vekuEurope vaunganidzwa navamunangagwa munomu sei tisingambozvioni izvozvo kana kuunganidzwa navaRamaphosa kuSouth Africa kana kuunganidzwa navamasisi kuBotswana uko sei kuri kungoti vatungamiriri vekunana China kunana Russia kunana South Korea, wana America, wana Britain, ndo wari kuunganidza vatungamiriri vemuAfrica. Uchiunganidzwa kudanwa nemutungamiriri umwe chete, ndo patinoona kuti patorakidza kuti masimba ari kurerekera kune nyika dziri kudana vatungamiriri vavo vemuAfrica kuti vauye kwavari.
Chii chikuru chimwe chamungati chiri kutadzisawo nyika dzemuAfrica kubudirira tichitarisa zvicherwa nezvimwe zviwanikwa zvirimo muAfrica?
Munoziva vakandimiri chinotadzisa kuti tionewo Zimbabwe Europe Summit. Vatungamiri vekuEurope vachinzi uyai kuno navamunangagwa, vouya veGermany, veBritain, veFrance, veBelgium, veSwitzerland, veNetherlands, vese vakaungana muZimbabwe. Kana kuzvionawo zvichiitika kunana Nigeria, kana kuChad, kana kuEthiopia, kana kuRwanda chaiko, kana kuKenya, zviri kukona nekuti nyika dzedu hadzisi kuzviremekedza. Unotanga nekuzviremekedza iwewe kuti uremekedzwe nevamwe. Iye zvino vamunangagwa vakada kuita summit yakadaro, hakuna kana mutungamiriri umwe chete anouya. Vangakoke vese veEurope tichibhoya kuZimbabwe titeka summit yakaZimbabwe Europe Summit, hakuna kana umwe chete, kana minista chaiye havatumiri, ndekuti vanenge vachitarisira Zimbabwe pasi. Sei vari kutarisira Zimbabwe pasi? Ndekuti vatungamiri vacho vakutongoonekwa kuti ava vanonamata vekuEurope, kunyanya veganda jena.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Mbofana, vari parunhare mukwekwe neStudio 7. Pane mhando yeCovid-19 inonzi KP3 kana kuti flat inonzi yaro wadunhu reVictoria muAustralia, umo wandu wevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kunzi huri kukwira muzvipatara. Dzimwe mhando dzeflat COVID-19 idzi dzinonzi neCenters for Disease Control and Prevention yemuAmerica dziri kukwirawo munyika iyi. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo muZimbabwe muri kunzi mune kukwira kwehuvandu hwevanhu vari kubatwa nedziwa rakasimba, kunyange hazvo bazi rezveutano rakaburitsa mashoko ekusimbisa veruzhinji kuti vasatya zvavo sezvo dziwa iri rakaonekwa kuti harinei nechekuita neCovid-19. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vari chiremba kuNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga, kuti tinzwe zvizhinji.
Vakandimire, chandingataura ndechekuti COVID kubva payatanga yaita mavarianzi akati wandei, and zvinhu zvinotarisirwa nechirwere mavhairasi akasiyana siyana anosanganisira vana HIV anoita yatoti evolution, kana kuti they keep changing form. Saka kuti kwava nevariant iri kunzi flat iyi kuAustralia, inokwanisa kunge iri muno muAmerica nekune dzimwe nyika, it's not a surprise to my health experts at all. Zvinhu zviri kutarisirwa nokuti COVID-19 ichiriko, and we are not expecting that it will be completely gone anytime soon.
Tiri kunzwa kuti iyo ndudzi itsvai yeCovid inobatirana kana kutapurirana zvakanyanya nekukasika. Tichionawo kuti kuZimbabwe kuri kunzi kune dambudziko reflu iri kunzi iri kubata vanhu pane inongova, pangatarisirwo here kunzi ingadai yasvikawo ikoko fleti?
Hongu vakandimire, COVID-19 ichiri kungopararira mapararira yaiita ichitanga muna 2019. It's that kuti mamwe mavariants kana dzimwe mhando dzinokwanisa kunge dzichikurumidza kupararira, but kupararira kwayo kwavangofanana pakuti the way we transmit it is the same. Madroplets, you know, kuvanhu kufemerana mhepo dzinenge dzine COVID-19. Saka maprecautions aya atagara tichitora ekuti tidzivirire chirwere cheCovid-19 kana cheflu, tinofanira kunge tichiramba tichiatora. Saka nguva dzinedzi dzechando muZimbabwe, maviral illnesses anosanganisira iyo COVID-19 anenge achipararira. Saka tovazhinji tinofanira kunge tichitora matanho okuti tidzivirire.
Takaonawo hurumende kuburikidza nebazi rezveutano kuZimbabwe richisimbisa vana veZimbabwe kuti vasatya zvavo flu iri kunzi iri kutenderera kana dziwa riri kutenderera munyika pane inonguva, vachiti aiwa zvinotarisirwa munguva yechando hazvinei neCovid-19. Munoti iwo imi senyanzvi yezveutano?
Inini pakuona kwangu vakandimire ndofunga bato rezveutano apa rakaita yatingati ya misfire. I don't think this is the right advisory or health advisory yavanenge vachifanira kupa nekuti nguva ino yechando hongu maflu aya ya not ma common cold anowanda but that doesn't mean COVID-19, which is also another viral illness, haikwanise kupararira muZimbabwe nguva dzinedzi dzechando. It just means that kana munhu aona akuita masymptoms ema viral illnesses aya kukosora, kupisa muviri nezvimwe zvakadaro, anofanira kukurumidza kuonekwa nana chiremba aitwe matest.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare ku North Carolina muno muAmerica ne Studio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Maawa mashoma yekunge vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica vakamirira bato reRepublican Party vaDonald Trump vatanga kushandisa dande mutande reTikTok. Mamirioni evanhu anga atove kuvatevera padande mutande rinoburiswa mavhidhiyo madiki iri, iro vakamboedza kuvhara munguva yavaive mutungamiri wenyika vachiti vaityira kuchengetedzeka kwenyika. Danho ravaTrump rekushandisa TikTok iri richavapa mukana wekuti vakwanise kupinda kuvavhoti vechidiki mukuedza kwavo kechitatu kuti vapinde kumuzinda weWhite House. North Korea yavimbisa kumira kutumira mabharuma azere nemarara kuSouth Korea ichiti tsamba dzinosemesa idzi dzanga dzichishanda zvakanyanya senzira yekudzoserawo nayo manyepo anga achiburitswa nevakavenga hurumende yavo. Maute emuSeoul akati kubva nechipiri North Korea yakatumira mabharuma angada kusvika kuchiuru akatakura masaga emarara ane zvinhu zvinosanganisira zvigutsana zvefodya, mapepa nemapurasitiki achiyambira kune veruzhinji kuti vasazvibata. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro navatinotenda dzikiti avo vanorwisana nechirwere chediabetes kana kuti vanoshanda vari diabetes advocate. Ngatinzwei vachitsanangura.
Rwendo rwangu rwekwamumiriri munhau dzezvediabetes rwakatanga pakuti inewo ndakange ndabatwa nekondisheni yetype 1 diabetes muna 2010. Chikamu ichi chakandisunda kuti ndigova mumiriviri kana kuvatinoti advocate nezveutano hwakanaka, kuwanikwa kwezvakakwana kune avo vanorarama nedenda iri, nekuzivisawo vepasi rose kuti vanzwisise kuti chii chatinotarisira kana tichinzi munhu ava nediabetes and anozofanira kunge achiita sei kana achinge abatwa nekondisheni iyi. Ndozvinhu zvatinogara tichidzidzisa. Ndakatangira kuita maprogramu aya muno muZimbabwe kusvikawo taakuzozivikanwawo nekunze, taakushandidzana pamwe chete tichiona kuti zvii zviri kunze zvavanoita, zvatingadoo kuti zviitwewo muZimbabwe. Tichitsvaka kutarisa kuti kontesti yedu yakamira sei.
Chii chakakupai chidokwa dokwa chekurwisana nediabetes nenzira yakadai?
Chidokwa dokwa changu chakatangira kana kuti yatinoti motivation yangu yakabvira mumatambudziko andakanyanya kusangana nawo makore ekutanga kupfurikidza nekurarama nedenda iri rediabetes, because panga pasina kana munhu 1 mumhuri mangu ainzwisisa nezvazvo, hapana kana aitsvaga ruzivo nezvazvo. Saka zvaitinetsa bose tisaiziva kuti chii chatiri kumbonapi, nekuti diabetes ikondisheni yakatooma. Kana mukasada kutsvaga ruzivo nezvazvo, mukasada kuverenga, mukasada kuenda muchinoona ana chiremba, nekuti ini ndaisafarira kudzokera kuchipatara ndichinoonekwa. Saka zvakatitorera kunetsa kuti tigokwanisana sonzwisa kuti zvii zvataifanira kuita. Zvakandipa shungu, chinova ndicho chinhu chakazonyanya kundipa shungu kuti vamwewo vasasanganawo nedambudziko nemadambudziko andakasangana nawo akadaro.
Ndezvipi zviratidzo zvaivapo zvakaita kuti munge muchienda kuno tariswana na chirema.
Tekutanga ndaita ma symptoms ekupera simba, kumbwa nyota, kumbwa nzara, nguwa doko doko. Nekuda kumbwa kurasa mvura, sakanyanyisa, nguwa doko doko zikari. Pamwe nekupera muviri zisinga tsananguri. Izvi ndizvo zvakaita kuti ndiendeswe kuchipatara zvikanoonekwa kuti yaiva diabetes yatinoti iyo denda reshuga.
Pamakazviziva imimi nemhuri yenyu makazvigamuchira sei izvi?
Vachishamiso pamwe neconfusion yakanga yazara mhuri yangu zvekuti vanhu vaingoti zvinopera nekufamba kwenguva. Zvaive zvakaoma kutambira nekuda kwezvainge zvichitarisirwa kuti ndirarame upenyu hwangu kuti zvigofamba zvakanaka sekutaura kwazvaitwa nana chiremba. Zvisinei nekufamba kwenguva takazodzidza kuti aiwa taifanirwa kungozvitambira nguva yose iyi pamwe nekudzidza zvakawanda pamusoro pedenda iri. Mhuri yangu yakamira neni chose, iko zvino ndava kumira necommunity yangu zvakanyanyika.
Tikona kuti makapinda musangano wepasi rese wegore rino weICPPA 2024. Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakawana kumusangano uyu zvinogona kudzidzwa neZimbabwe?
Ndakava nemukana wekuva mumwe weavo vaiita madiscussions nemapresentations ainyanya kutarisa nhau dzekushandura kana kwatinoti kuimprova care yevanhu vanorarama nemaconditions anosanganisira type 1 diabetes, sickle cell, congenital heart disease and rheumatic heart disease. Izvi zvanokwanisika bedzi nechirongwa chePen Plus chinova chakaparurwa muZimbabwe chichitangira kunzvimbo yemasvingo kupfurikidza neorganization inonzi Solidamed. Chandakanyanya kubatisisa ndechekuti mastakeholders ose kusanganisira ana chiremba, mapolice makers, pamwe neavo vanorarama nemaconditions avo vanofanirwa kuva pamwe chete vachishandidzana kunyanya macommunity members. Ipapo chete ndipo patingatange kutaura mastrategies ari effective mukugadziriswa kwemhaka idzi kana kuti madenda atinoti non-communicable disease andataura ari.
Kwanasi togumira pano, manzwa hurukuru yataita nava tinotenda tsikiti avo vakabatwa nediabetes vaine makore 13 kana kuti 13 vakatangawozve kushanda vakamiririra vanhu vanorarama nechirwere ichi. Ndinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndinoita Wakanyuve ndiri muWashington DC.
Iko zvino tichienda kuna tanonoka wande westudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simbarangu, simbarangu, Yesu simbarangu, mudodi patina.
Ndaikumbira kubvunza mubvunzo wangu unoti paya pana Samueri wekutanga pachapter 16 verse 14 nepa 1 Samueri 18 verse 10 na Samueri 19 verse 9. Pano mubvunzo unonetsa nenyaya yaSaulo panouya mweya wakashata uchiwo kupaya kana uchimukurira kana Mwari vakatora mweya wavo kubva pana Samueri pouya mweya wakashata uchimukurira. Ipapa panoita sei nenyaya yawakaipa ngatiti Satani? Because pane nyaya inoti mweya unongoziva kuti mweya waMwari wabva iwo ubva wapinda ipapo. Asi tikauyazve kunyaya yanhange Jakobe 1 verse 13 inoti Mwari havaedzi munhu uye havaedziwi nomunhu. Saka ndaikumbirawo explanation yapo payakanyatsoti ndinzwisise kuti ndinonzi Dennis Mabera ubva paCape Town ndatenda.
Kutsanangura mubvudzo wava Mabera tina mufundisi Oliver Mandisodza.
Tikatarisa musoko raMwari nhoroondo yaSauro mafambiro akaita, 1 Samuel chapter 8 verse 8, vanhu vanoenda kuna Samuel vaida mambo wafanana nemamwe marudzi. Samuel unonamata vanoenda kuna Mwari. Mwari vakati chivaitira zvavari kuda nekuti havana kuramba iwe, varamba ini. Ndopanosarudzwa Samuel Sauro kuti ave mambo. Sauro anozodzwa kuva mambo, agogadzwa kuva mambo. Akarwa hondo zhinji dzaakarwa akakunda. Tinonzwa kuti Sauro unosvika pano pazvipiriso, 1 Samuel chapter 13 verse 14, aita zvipiriso pachinzvimbo chemupirisita Samuel. Mwari havana kufara nazvo. ndo patinonzwa Mwari vachiti umambo hwaSauro hwanga husingazoendereri mberi nekuti Mwari vakanga vaona murume aiva pasi pemwoyo wavo. So kubva ipapo zvichienda kusvika tasvika pachapter 15 Mwari unoramba Sauro samambo. Mushure mekunga Sauro apiwa audzwa zvekuita kuti enda unorwa uparadze zvose, ndo patinonzwa kuti Sauro haana kuita saizvozvo. Anoudzwa nemuranda vaMwari Samueri kuti kuteerera kunokunda chibayiro uye kuteerera kunokunda ropa ramakondowe.
Mungati wejerei tsananguro here apa mufundisi Mandisodza?
Chivi chekusateera chinofananidzwa nekuuka. Kusateera kunofananidzwa nekuuka zvoreva kuti munhu anga Mwari vanga vasingachafari nazvo. Saka pataa kuzoenda apa Mwari vazozodza David. Tinonzwa nawo 1 Samuel chapter 16 verse 14 mweya wamwari unotama kubva pana Sauro. Chiripo ripo chomweya wakaipa unouya kuzoshingurudza Sauro. Iri ii nzira yekuti azive kuti zvaakanga aita Mwari havana kufara nazvo chokwadi. Mwari vanga vabvisa kuchengetedza kwavo kana kuti ruzhowa rwavo pana Sauro. Zvorova izvo kuti Sauro nekunyanya kusateerera vakazurura mweya vakaipa kuti iwe irigo zvokonzeresa. Tinoziva isusu kuti Mwari vari pamusoro pozvose ende mweya yakaipa inongoshanda badzi nekunga Mwari atendera. Ndosamusoko raMwari kubva kuna Job. Pane paanobvunzwa anzi wamboona here muranda wangu Job? Satani anobvunzwa anopindura achiti ndingagomudikana imi makamuchengetedza, ingobvisai chete ruoko rwenyu pamusoro peupenyu pamusoro pake muone kuti anoramba achikudai here. So zvoreva kuti Sauro mweya wechina unosvika paunoya pamunhu nekuda kwekuti taita zvinhu zvisingafadze Mwari. Mwari vabvisa uwepo hwavo kana kuti kuchengetedza kwavo pamusoro peupenyu hwemunhu. So tichizoenda pana 1 Samuel chapter 18 verse 10 takuona manje Sauro uyu ari kushanda nekuda kwegodo. Mweya wegodo ndo wapinda maari nekuti David akuratidza kuti Mwari vari kufamba naye uye vamusimudzira. Unoita godo, unotsvaka kuuraya David. Chii chinoitika? Mweya wakaipa uya unoya zvakare kuzoshingurudza Sauro. Wamushungurudza kudaro tinonzwa zvakare David unodanwa agoimba agomuridzira zviridzwa mweya ugotama agoita zvinani. Tinoenda zvakare paverse 19 1 Samuel chapter 19 verse 9 nekuda kwekuti Sauro uri kuramba achiedzera mukutadza nekuramba achirwadziva, Mwari unobvisa kuchengetedza kwavo. Mweya wakaipa ndopoona mukanya yekupinda. Unoshungurudza zvakare achida kuedza kuuraya David. Hama dzangu, Mwari avape munhu mweya wakaipa, asi munhu unoexposa wozvipa kunoshandiswa nemweya wakaipa. Mwari ngavatibatsire, Mwari ngavatibatsire kuti tiche Mwari, tivaremekedze, tiite kuda kwavo, tigochengetedzwa zvose. Noimba muteereri, Mwari vatinokuzarurira zvizhinji, Mwari vatiitire zvakanaka, vatema.
Tinotenda mufundisi Mandisodza netsananguro iyi. Vateereri, ndopanoperera chirokwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda Tanonoka uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, Zipa yazivisa kuti akafanobata chigaro chemurayiridzi wechikwata chenhabvu chenyika chemawarriors Jairo Stapera adoma vatambi vachakwikwidza mumakwikwi ekosafa cup achatambirwa kuDurban, South Africa. Svondo rapera, Stapera akadoma vatambi vachanga vachikwikwidza mumitambo yeWorld Cup Qualifiers ichatambirwa zvakare muSouth Africa mwedzi uno, ichitanga neLesotho musi wa7 kuchiti musi wa11 Zimbabwe ichitamba neSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Komisheni inotungamira sarudzo muSouth Africa yeIndependent Electoral Commission kana kuti IEC yazivisa veruzhinji zvakabuda musarudzo dzakaitwa munyika iyi nechitatu chadarika zvichirakidza kuti ANC yawana zvigaro 159. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vasvika muSeoul kuti agurure South Korea kumusangano wemazuva maviri weKorea Africa Summit. akafano bada chigaro chemurairidzi wemaWarriors Jairus Tapera anodoma vatambi vachakwikwidza makwikwi emukombe weCOSAFA Cup achatambirwa kuDurban muSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka yane mufaro. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyai mwena Chris Gande.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlazi ku-2 Nhlangula 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, impumela yokhetho lwakwele South Africa ize yethulwa lamuhla yinhlanganiso yokhetho ye-Independent Electoral Commission itshengisa ukuba kuvote abantu abedlula kancane ingxenye yabalelungelo lokuvota abangu-58% kuphela.
Singayibona iqualism isiba khona phakathi kwa-ANC nomkhonto wesizwe. Ibuke kungathi ngacishe ibe lula leyo ngoba laba bantu kade bengabantwana bomuntu.
Sokuqhamuke inkulumo phezu kwenhambo zikamongameli Emmerson Mnangagwa esezizinengi kakhulu ngesikhathi esifitshane.
Kusuka kube lesolo kumbunakanele ukuthi imali leyo ibingasetshenziswa ngezinye indlela. Mhlawumbe kaziwe mlutshwane kuze ukuthi imali yokwezinto ze-development ibe khona.
Kwezamasiko sixoxa ngokuthakazelelwa kokufikisa iminyaka elikhulu lamachumi amathathu okwedolobho lakoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Impumela yokhetho lwale South Africa ize yethulwa lamhlanje yinhlanganiso yezokhetho e-Independent Electoral Commission etshengisa ukuba kuvote abantu abedlula kancane ingxenye yabalelungelo lokuvota abangu-58% kuphela. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-IEC, uMnumzana Mosotho Moepea, esethula impumela yokugcina lamhlanje ntambama, uthe phakathi kwabantu abalelungelo lokuvota abedlula izigidi ezingamachumi amabili lasikhombisa 27 million, kuvote abayizigidi ezilichumi lasithupha 16 million kuphela. Ekhuluma embuthanweni munye lamhla, uMongameli Cyril Ramaphosa ubonge uZulu walelo lizwe ngokuvota ngokuthula esithi kumele abanqotshiweyo bemukele impumela. Ukhokhela ibandla lemkhonto wesizwe uMnumzana Jacob Zuma yena othi abayemukeli impumela yalolu khetho njalo bazayiphikisa emthethwandaba uvinjiwe ukungena ngesikhathi kusethulwa impumela le. Impumela itshengise ukuba ibandla elibusayo le-ANC kalisoze lenelise ukubumba uhulumende lingabambisananga lelinye lamabandla. Umbuzo ngothi lizabambisana laliphi ibandla wona amabandla la engaboni ngaso linye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo.
I-option ziningi, ikhona i-option ye-ANC ne-DA. Leyo option inkinga ekhona ukuthi kukhona umahluko omkhulu kakhulu i-ANC ne-DA kumanifesto zabo nakunqubomgomo yawo ama-policies. Kakhulukazi inhlukano ekhona enkulu kuku-foreign policy. I-ANC ibheke ubudlelwano obuqinile namazwe asempumalanga, that is i-Russia ne-China. I-DA ibheke intshonalanga ne-Europe. Kuphinde futhi siyabona kumahluko omkhulu obahlukanisa kakhulu yimpi leqhubekayo e-Hamas ne-Israel. I-ANC ingaku-Hamas, i-DA ingaku-Israel. Sithi mhlawumbe bengayekela lokho kwangaphandle bethi ake sibheke okungaphakathi elizweni sifake ilizwe lethu kuqala ngoba iANC manje siyibona ungathi izozama ukuqinisa ukuthi inikeze abantu abamnyama izinto abakhala ngazo abathi iANC ayibenzeli zona ezingabe yizo futhi imbangela yokuthi bayiphanishe iANC kodwa iDA kudala ikhala ngokusiza kwabantu abamnyama okungathiwa yi-Black Economic Empowerment. Lokho nje nakho kuyabahlukanisa. Kube nezinto ke zenkohlakalo i-corruption, kube nezinto ze-job creation noma bezikhuluma kodwa indlela zokuthi zizokwenzeka njani zisuke zingafani. Okwesibili singayibona i-coalition isiba khona phakathi kwa-ANC nomkhonto wesizwe. Ibuke kungathi ngacishe ibe lula leyo. Ngoba laba bantu kade bengabantwana bomuntu izinto zikhona ezibahlukanisile kodwa bengahlala phansi bazixoxe esithathu ke enye indlela engaba khona ngengafaka iEFF neANC bese kubhekwa ke elinye icembu kwamancane uma ngabe kuwukuthi umkhonto wesizwe neDA kwehlulile
ibandla leEFF alenzanga kuhle kungakuyini imbangela
icembu leEFF alenzanga kuhle iqiniswe lonke kodwa labo abe-EFF uma beyibuka lento bayisa kuyo umkhonto ukulahlekela kwe-EFF kufanene nokulahlekela kwe-ANC abalandeli abaningi abe-EFF baye bagunquka aya kumkhonto wesizwe
manje nxa sikhangela udaba lwebandlululo esingathi yi-xenophobia ludlale indima bani kukhetho lolo
udaba lobandlululo lwe-xenophobia eqinisweni babuGandhi uma ukubukisisa kahle alulandimo luyidlalileyo ngoba kunamaqembu la akade ekhankasa ekhuluma kakhulu kabanzi ngokuthi abafuna abantu bangaphandle amaqembu lawo amabili i-Patriotic Alliance ne-Action SA i-Action SA ayizuzanga lutho ngabe kuyukuthi bebeyivotela ngoba ithi abantu bangaphandle ayibafuni ngabe sibona ungathi ngelinye lamaqembu amancane azuze kakhulu i-Patriotic Alliance izuzile kodwa hayi ngoba ibithi ayifuni abantu bangaphandle izuze ngoba ivoti labantu abangamakhaladi ubuningi babo baye bayavotela i-Patriotic Alliance esingathi thina nje kungabe kube yivoti yobuhlanga i-tribal vote ngamanye amagama
alo-ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa Sokuqhamuke inkulumo phezu kwehambo zikamongameli Emmerson Mnangagwa eseziziningi kakhulu ngasikhathi esifitshane. UMnangagwa ubekelwe eKenya ngeviki edluleyo wasuka walubhekisa kwele South Korea lapho azasuka aye kwele Russia. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo njalo ofundisa ezokuqutshwa kwembiko ekolejini leNUST sambuza ukuthi ubona njani okwenzakalayo.
Into enanzelelekayo ukuthi amazwe awavakatshelayo aqanjwayo o-North Korea, o-Russia, amazwe avele elobudlelwane lezanu PF, ngamazwe njalo i-Russia isempini, i-North Korea ihlala nje kunjalo kungathiwa kufuthelweni, ngamazwe futhi alendlela ethize yokubusa abantu wananzelela umbuso wezanu PF ungathi ugxile kunkolo kumbe kundlela okubuswa ngayo kulawo mazwe so nxa umongameli esiyakhona ngale kuzongaba lokunakanela ukuthi kukhona okuyakhulunywa kakhulu endaweni zabo-defense ezezikhali kube khona njalo le ndaba zepolitiki kube khona njalo ukuthi iRussia ngayinanzelela isikhuthala kakhulu kwenza ubungane lamazwe e-Africa ifisa ukuncedisa ngainto ze-mining yama-fertilize ezokulima idinga ubungane ukuthi ihuge amazwe asuke ku-America abuye kiyo so ikucabangela ukuthi nxa umongameli kuhamba kwakhe inhloso zakhe zigoqela khonokho
lona ilizwe siyabona ukubana liphakathi kobunzima bokusilela kwemali lokhu akwenzayo umongameli ukuthi ahambe ubona kungaphathisa yini ilizwe
ikakhulu kwezomnotho.
Ilizwe liphakathi kokuswela imali wananzele inhlelo eziningi azihambi ngendlela efiswa ngabantu. Ngenxa yokuthi imali uthiwe iyasilela. Yikho ke nxa umongameli esebonakala ehamba hamba amazwe amaningi. Njalo nxa ehamba siyakwazi ukuthi ehambe yedwa isikhathi esinokuvuma umuntu uhanje. Abantu bebaningi labanye nje kuyabe kungacaci ukuthi kanti bahamba besiyakwenzani. So ke kusuka kube lesolo kumbe ukunakanela ukuthi imali leyi ibingasetshenziswa ngezinye indlela. Ihambo kaziwe mlutshwane ukuze ukuthi imali yokwenza into ze-development. Ibe khona ibe nengi kodwa ke isikhathi esiningi nxa utsho njalo bayaphendula bona be-ofisi yakhe bethi upresident kumele angene lapha nalapha edinga i-investment edinga ubungane esakha ubudlelwane bezimbabwe lamanye amazwe sithemba ke siza kubona khonokho kusenzakala ukuthi kuzasinceda ngaphi kodwa isikhathi esiningi suka silinde izithembiso zokuthi kuthiwe kuzabanje kube nje singakuboni singaluboni untshintsho abantu sebegcina bebona into yokudlala
lo ke ngumnumzana Methusele Moyo ocubungula izombusazo njalo efundisa ezokuqutshwa kwembiko ekolijini leNUST obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zika Dabuka Ncube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguDabuka Ncube. Namhla sixoxa loDokotela Mlungisi Mhlophe osungula inhlanganiso ye-Youth Ablaze Global ephathisa abatsha abavela emaphandleni ibaletha eMelika ukuthi bafunde okuchiyeneyo.
Sifuna ukuthi mabebuyele abantwana babuyele bephethe. Bengaphathanga ukuthi ayi sithatha amapikitsha sambe sabona. Sifuna bephethe i-future, bephethe impilo yokuthi mina iphupho lami lizofezeka. Ukuthi nje ngisukile ekhaya, ngangena endizeni, ngisuka esigodini, ngisuka loba kuyiphi indawo ngazobala, ngangena kuma-university, ngangena emakolijini, ngahlala professors, ama-teacher abaqeqeshile kakhulu. Nafunda izinto. Mayibuyela umntwana ahambe ephethe into ebambekayo ngempilo yakhe yakusasa. Lephupho lakhe ukuthi liyafezeka. Ukuthi ngempela impilo nje ayipheleli nje khona lapha kule kusasa elihle ngabo. Sakha ikusasa elihle labantwana bethu. Ukuthi baphile impilo engcono ukudlula thina indlela esaphila ngayo. Kunendlela eziningi ezokuthi sikhuphule izinga labantwana bethu.
Yizifo ezinye zezinto elifuna ukuthi bazenze ngesikhathi belapha eMelika ezizabaphathisa ukuthi nxa bebuyela ekhaya bebambile lokho elifuna ukuthi bakuba.
Okunye abazokwenza bazongena mabengena kuma-university bazotshelwa ukuthi kulama program athile. Mhlawumbe umntwana azafuna ukuthi hey ngcono lami ngizama ukuthi ngifake lapha mhlawumbe i-application yokuthi lami lephupho lami ukuthi ngiqhubekele phambili ngezifundo zami. Sifuna ukuthi abantwana baqhubeke ngezifundo zabo. Uma besuka la uyabe sekwazi ukuthi ufanele enzeni ngezifundo ukuthi uma ngisuka la ngempela ngizakwenzani empilweni ngizoba yini empilweni. Kucace nje ukuthi indlela yakhe ikhanye inkile sivane esithe savela wabona ukuthi uyangaphi umntwana. Abaminyaka ophelile babephuma kwesinye isikolo lalapha lonyaka inala umnyaka ozayo uzabe kungakanye. So sizama ukuthi lento ikhule iqhubekele phambili sazi ukuthi sincedisana nabantwana bethu kungelankinga ukuthi uphuma kusiphi isikolo kodwa izaqhubekela phambili njengoba namhlanje inala kusasa ungabe kungumntana wakho ophuma loba yisiphi isikolo. Lo mntwana usengaphi kumbe usetsholotsho, usegwanda, usesigodini, loba ukuphi, sile ndlela yokuthi umuntu asifinyelele sisize isizwe sethu labantwana bethu ukuze impilo zabo ziphile zibe nhle kusasa.
ukuthi gaba sabatha namhla besixoxa lo dokotela Mlungisi Mhlophe owasungula ihlanganiso ye-Youth Ablaze Global asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo uDabo Kancube.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington.
Sigcina masiko
wethu.
Owenze
usenziwe
manje. Sigcina masiko
wethu.
Yey, kwenza masiko lokuphela kwabantu kuzo zonke. Lamhla sixoxa njalo nomnumzana uSongwenya. Ingcwadi kwenza masiko esintu. Sawubukela ukuhlelo kwaNgwenya. Kunjani khona ngapho lapho khona?
Ngiyabingelela babuDube kubalaleli nabakwasakazi bethu. Hayi lapho esikhona ongathi liyakhiza namhlanje.
Yes, boneke ubulawa lapho ke eChaya 130 years yokusungulwa ukuthi sokulidolobho. Kambe wena ukubona njani konoko njengoba abanye besithi hayi phela kwahluthunwa idolobho lamakhosi lapha isigodlo samakhosi. Iye phosa lapho kwalapho kwe.
Bawuduke khona singasho sithi kuyasikhumbuza ukuthi idolobho lelana lakhiwa iphucwa okhokho bethu. Kodwa bese kuphinde futhi kusikhumbuza ukuthi abaliphucayo bebelakhe kahle kakhulu yonke into ihamba kahle noma nje kukhona lapha abazali bethu lathi esasingeneme khona. Kodwa sinazelela ukuthi okwamanje sokuthanda izinto sezingani sezithanda ukuba ngenye indlela lapha esesibona sesizithola sesiba namagama athi impela khona bekungcono usabhethe isitha.
Kodwa ke nxa sesikhangela kathesi kwini obonazana kulisiko olokho kusele kubulawayo siyabona ukuthi sokungani sokusuka mani nephundephu nje akusakhali lokuthi kuya ngaphi. Kambe kuyagcinwa ezamasiko khonapho ke kubulawayo ngokubona kwakho kumbe vele into sezisabalele?
Silovalo bawuDube ngoba zimbalwa izinto ezisekhona laphana eziyizo ezisagcine ubuyithi bethu. Zakhumbula ukuthi kunegceke laphana elibizwa kuthiwa igceke lencwala besingajabula ukuthi mhlambe kwakhiwe into ethile khona laphana engicabanga ukuthi okwamanje okungakangeni lutho olutheni. Mhlawumbe lingagcinwa kugcine kwakhiwe into ezoba isikhumbuzo. Okunye besicela ukuthi emagameni emigwaqo laphana njengoba kwenzeke emalokishini kube nendlela yokuthi kuyanikezwa amagama emigwaqo namagama ezinduna namakhosi lamaqhawe nje akithi asendulo. Okuyikho kuzokwenza ukuthi kulondoloze ukuyithe bethu. Kuthi nomntwana nxa ebuza ukuthi kanti leli gama elithi lobhengula ngubani, ulobhengula elithi mzilikazi ngubani, umzilikazi elithi magwegwe ngubani, umagwegwe, bakwazi ukuthi yona yodwa le nkulumo ibe ngumlando ongasoze ukhohlakale.
Ye, ukuthi kambe kungavunywa yini konokho nguhulumende? Phela siyabona ukuthi uhulumende ngoba sezibambile emadolobheni lapho. Uhulumende akavuma ethi hayi gugulaneni ezali lokhu lalokhu kuphaka amabizo azalayo. Kungaba njalo babangwena?
BabuDube, umbuzo onjalo uthanda ukuba nzima kakhulu. Sinokubona endaweni eziningi uhulumende la ezifakela wakhe amagama, kodwa besicela ukuthi noma bengakwenza lokho kodwa bengalinge bezame ukwesula umlando wesizwe sakithi, ikakhulu kwaBulawayo. Njengoba uyalizwa nje idolobho lakwaBulawayo kuthiwa idolobho lamakhosi, idolobho lamakhosi okusho khona ukuthi uBulawayo nayo wodwa nje uyisikhumbuzo esikhulu ukuthi sivelaphi, sisizwe senkosi uMzilikazi, sisizwe sabakudwabazi.
Ye, loko baba umbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu silethemba lokuthi siyahlangana singawaphilileyo ngeviki ezayo olulibalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGives Dube. Lilale
hiwolomzila
salulandela.
Siyabonga Gives Dube, okwamanje sengilitshiye ezandleni zikantungameli Nkomo.
Siyahlangana kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Umtshumayeli wethu namuhla ngumnumzana Busani Sfanda.
Sibonge ithuba babuNkomo
labalaleli. Namhlanje ngizathanda ukusibheke mawungumntwana uyingane ebazalini. Kumele ube ingane nje. Kumele ube ngumntwana onjani? Ungazi ube mdala kangakanani kumzali wakho uyohlala ngumntwana. Uyohlala uzithoba njalo. Unje njena namhlanje ulethwe ngumama emhlabeni through isibeletho sakhe. Wakunxelisa ebeleni lakho guluhlupha. Ungulumuntu onguye namhlanje because of umzali wakho. Umbonga ngani umzali wakho? Ukubonisa ukuthi umntanami loba ekuphi uyangikhumbula, kuyamthokozisa umzali lokho. Ufila njani ungumntwana usebenza kodwa umzali wakho ecela ithukela next door? Ufila njani kunje kubi indlala ibhahile? Umzali wakho ubhizi ucela ukukoda wena usemazweni wena ukuphi? Umzali wakho uhamba ecela impuphu ebantwini wena ukhona uphila. Umbiza njani umdali enkonzweni esontweni uthi ngiyathandaza mbiza uNkulunkulu kodwa ngapho uqalekiswa ngumzali wakho? Ngapho ulandelwa zinyembezi zomzali wakho? Kuphi ukubusiseka kwakho? Kuphi ukukhonza kwakho? Isibusiso sokuqala ngisibuye emzalini. Izishumi zokuqala zikukhumbula umzali. Ngeke uthi esontweni uyakhipha izishumi kodwa umzali wakho ehamba ngamakhensa abhokokile. Umzali wakho engakazi ayiphuza ishukela yakho. Umzali wakhe sele kuqalekisa yena kufundise nzima. Mhlawumbe ubehambe ebiyintango zabantu. Ngapha umzali wakho uyakuqale ngapha uthi uyathandaza. Ncekuzi kaThixo, isibusiso asike sidlula esibuya kumzali wakho sokuqala. Umzali wakho is the co-creator. Uwaphiwa amandla umdali. Umdali umdali wakho konke. But umzali is the co-creator. Unjenjena nje uyimbewu yomzali wakho. Uyilokho yikho khona umzali wakho. Uthini uNkulunkulu othi uyamkhonza kubazali bakho? Wenzani kubazali bakho? Lapho khona ngabazali bakho baya kubusisa na o baya kuqalekisa. Loba abazali bakho bengasekho emhlabeni abakho ngokwenyama but ngokomoya bayaphila. Bakhela amathuna abo ukubonisa inhlonipho kubo. Ungababizi abazali bakho madimoni ngoba ubuya kubo uyimbewu yabo. Nceku zikaThixo, kubi emhlabeni abantwana bafulathele umhlaba ungenye into. Kodwa ngithi mina awukwazi ukuthi ukhonze umdali umzali wakho ngaphe kuqalekisa. Awukwazi ukuthi ubusisekile ubusiswe kumdali ngaphe umzali wakho kuqalekisa. Awukwazi ukuthi wena unomuzi nje umuzi wami kunje kodwa ngapha ukukhulumisana nomzali wakho okulethe emhlabeni. Akukho lapho yakhona. Asihlonipheni, sazini abazali bethu abasilethe emhlabeni. Basifundisile, basikhulisile ukuthi nathi sibakhumbule. Ngeke ukuthi uyobusiseka ukhohlwe komzali wakho. Umdali wakho uqala ngumzali wakho okuletha emhlabeni. Nguyena umdali wakho uqala ngoba nguye okudalile, nguye okuletha emhlabeni, nguye okwenze waba khona waba ngulumuntu onguye. Sibonge. Iso engunaphakathi sithunywe esikhulu, mdali onophethe konke, uNkulunkulu wokhokho bethu. Babebusisekile okhokho ngoba babesazi lapha babuya khona, bebekhulisa isibongo sabo ngokwenza okuhle. That's why izwe lomoya ade lijabulile ngabo. That's why kade belima bevuna. That's why imuli zabo bezingasoyili ngoba babesazi lapha babuya khona. Namhlanje sibona abantwana abafulathela ikhaya, umntwana ahambi nje abe ngenyinto. That's why abantwana banamhlanje sibusiso singekho. Sicela upha amandla laba bayayizwa le voice bakwazi ukukhumbula emuva. Impumelelo yokuqala emntwaneni yikwazi umzali wakhe. Umntwana impumelelo yokuqala yikuthi noma engashada umakoti epho akwazi ukushiya ebusisa ikhaya lakibo ngokulashiye yakhile. Lobe siyakwakho umuzwa kachiye yakhile ashenze something ekhaya kubonisa ukuthi baba nomama ngiyabonga. Iyakhuleka Zulu, thinta inhliziyo zabantwana banamhlanje. Sikhuleka sibonga sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silomchumayeli umnumzana uBusani Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungameli Nkomo.
Hayi, siyabonga jahale zansi uNtungameli Nkomo. Kwezemidlalo lamhlanje sixoxa lomdlali wenguqu oke waba lodumo olukhulu edlalela iHighlanders leqembu lesizwe elama Warriors uAlexander Maseko. Wayesazakala ngelokuthi cool ruler. Umamanje usehlala eSouth Africa lapho kade edlalela iqembu leMamelodi Sundowns engakathathi umhlalaphansi. Uxoxa lentathelo zindaba eStudio 7 uEzra Chisas Banda osiphathela le ndaba zezemidlalo kuleviki.
UAlexander Maseko uzalelwe eLuveve obulawa akhulela khona. Wafunda esikolo seMafakela Primary School.
Usuka eprimary Mafakela ngaseSiyabi. Ngiyimpumalanga High School. Umuma school still bengugolikipa. Uyazi mina uma ukuthi ngiyakhula ningazi ukuthi khona amajinsi amabini kule sport esasikhona ngokuba walo wayevele edlala ibhola. So ngingugolikipa kanjalo, so okufika nje isikhathi sewinter lesi. I remember Timothy Ayla from Jawanda or Amani Kumbusi Mpopo Masongi Zafunda Kota.
Masego, what a great school in Poma High School, what told umsebenzi.
Actually, na he company out for the Diraji Vikings. Diraji Vikings, the team that you bring in. So I said, yes, I'm going to be Diraji Vikings. I know, I think it's 82, where Yalinda citizens and the E-N-10 Coach E-N Bobby Giyaka. Alright. So why Bobby, why Sue and the Hamburgers, you have one of my lower divisions and then one supporter.
Esedlala iHighlanders uKhulula iphoso yenqoba yathanyela inkezo zonke njalo labalandeli bamahlolanyama bebehlala bejabulile.
So we almost all the cups. Thina ibhola lethu it was more competitive. So my supporters, if I don't remember any of the supporters, we have to get this in the ground in even speaking, we got me because it was competitive. We won a successful NB, so the team are very good. And those teams which were very good, you understand, they were tough. And my supporters will never come back and say, hey, this is the citizens in our. Every time they would expect us the way we perform, man, he came in against every season.
Masego waswa kuphoso kwesikhatshana siyadlala iDarentee. Sebembiza ngokuthi ngukhulu ruler. Kwakutheni Zanda?
Ngoba wangiphi igama lenaleli, especially ibhola esithi khulu ruler. I think ungathi wayesazi ukuthi ngumuntu onjani. Hayi, into zokupha bani ndani. 1989 we engasungathola umsebenzi eHarare. Asuka since yajoyina ini iDarentee. So though laba bangaziyo ukuthi ngasuka yesiLanders for only 1 year. Engihamba ngadlala esiDarentee. 1990 ngabuyela. Remember ngo-1990 sasesiwina futhi league.
Kudlale umdlalo wenguqu okwesikhathi eside eseZimbabwe leSouth Africa. Pho kungani ngafuna ukuphatha inhlanganiso yezenguqu eZifa?
IZimbabwe indaba ungabuki khamene ye-assist ngapha into zeZifa lokho nalokho. Uma ukuthi bafuna uncedo kumbe bafuna ukuthi izinto zibe right, I prefer ukuthi bengifonele behlalela phansi bethi hayi kulento enje, so sifuna sihlale nawe phansi sibone ukuthi ungasinceda na. So not ukuthi angifuni ukwenza into, I love football. So umuntu othi ngifuna ukuphuma emaphepheni, so umuntu ophaphayo mina, I'm just a down to earth person.
UAlexander Maseko uhlala lemuli yakhe eSouth Africa. Kusenjalo iqembu lesizwe lamawarriors lise-South Africa lizilolonga lilungiselela imidlalo yomhlaba ye-World Cup lapho lizonqilana lelesoto ngolwesihlanu ozayo, libuye lidibane labafana bafana be-South Africa ngemva kwensuku ezine lidlale lelesoto khonangale e-South Africa. Iqembu lamawarriors lidlalela imidlalo yalo kwele-South Africa ngoba iZimbabwe ayinankundla ezivunyelwa yinhlangano yezinguqu emhlabeni wonke jikelele ye-FIFA ngoba kuthiwa inkundla zigugudekile eZimbabwe. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisas Banda.
Siyabonga Ezra Chisas Banda ngokusiphake udaba luka Khulula. Isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Impumela yokhetho lwakwele South Africa ize yethulo lamhlanje inhlanganiso yezokhetho i-Independent Electoral Commission itshengisa ukuba kuvothe abantu abedlula kancane ingxenye yababele lungelo lokuvota kwaba ngabangu 58% abavotileyo. sokukhamuke inkulumo phezu kwenhambo zikamongameli Emmerson Mnangagwa eseziziningi kakhulu ngesikhathi esifitshane. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.